Mukoma wande tirikuita dambudziko rokuti vadhumeni vedu isu havana kana musi wavakazorora kuenda kumabasa. Tikadotarisa muministri medu tine madepartments akaita seagritechs, yakadotaura kuti munhu wese zvake kubva kuzoni kubva kuwadi unofanirwa kunge achitoripota kubasa, hafaniri kuregera. Ndokubva taongorora tikaona kuti Ministry of Health yakati iyo vanhu vanofanirwa kunge vachitestwa maringe nezveCovid-19. Saka vadhumeni vedu isu vose vari kumanyiswa kumabasa mazuva ose uku nokuda kwomutemo wokuti havafanirwi kuregedza kuenda kumabasa. Havana kunyatsokuwana zvikwanisiro zvaidiwa zvakaita sezvokupfeka vachidzivirira coronavirus, vachidzivirira COVID-19.
Saka makatora danho ripi apa? Makati
tikati isu hongo tazviona. Asika pane donzo ranga rakaitwa rokuti vanofanirwa kunge vachitestwa kuti havana here utachiwana hweCovid-19. Vazhinji vevakatestwa ndevari muguta reHarare badzi. Vazhinji vevakatestwa ndevari mumahofisi edu makuru isu muHarare. Ivavo vakadotestwa vakavonekwa chimiro chavo vakazikamwa kuti ava zvavatestwa ava vanokodzera here kunge vachiuya kubasa kana kuti havakodzeri. Tikadovona isu madepartments akasiyana siyana research and specialist services rakatombomisa vanhu kusvika pahead office yaro richiti iro haiwa usina kutestwa ngaambomira kusvika uno. Tikazvifarira tikati vanhu vanovurongwa zvakanaka.
Zvino chaipapa chivazvo
tozokashamara kuti vurongwa vwacho hwongoita sebwanyura hukaperera ikoko kuHarare kuguta guru, ende hakusati hwambovikwa kuti huchasvikavo here kumaruwa. Vanhu vedu vari kungomukira kumabasa havasi kurega.
Saka muri kutii kuhurumende?
Tatichiti sudai vavagona sehurumende yanga ikaronga zvinhu zvakanaka kudai zvokutesta vanhu. Dai yachivuyavo kumaruwa yatesta kubva kuzoni kuward level yachitarisa, nokuti ndiwo mafoot soldiers yedu ari kusangana navarimi mazuva ose. Ivava vasati vaguma kuvungana vari kudistributa mafetarozi embeu, havasi kumbomira izvezvizvi pavhiki rinoteverapa. Vanenge vachidoitavo crop survey vachifamba mumamisha yachisangana nevanhu. Zvingava zvine chokuita nokuti vabatwe necovid-19 kana kuti vaponere varimi vari kufamba mavari.
Sangano renyu rinoda kuti hurumende itore danho ripi apa?
Tatichiti isu hurumende dai yazadza chirongwa chayo yakatarisa kubvavo nokumaruwa isangovasiya chete variko kumaruwa vachiita mabasa vachisangana nevanhu, zvimwe vangava vanovutachiwana. Nokuti izvozvizvi tikatarisa kuna namwenesi kune vari kubakwa, hatisi kuziva kuti vadhumeni vedu here. Tine nhamba yatakahwa kuti kune manesi 8 akabakwa pamatb mission hospital. Tikahwa kuti kune 13 varwere vakabatwa kumatb mission hospital. Tikahwa kuti sikuru tenda general hospital yakadovhara imwe nezi district iyoyo. Hatisi kuziva zvino kuti vadhumeni vedu vari sefi here, vari mumavoko akanaka here. Toda kuti hurumende idzike iinde kumawadi, iinde kumazone level ivateste izive chimiro chavadhumeni vedu. Hakana yaderozvi tinobva taziva kuti ino rudo nemunhu wose, kwete munhu uri muHarare chete. Nokuti munhu uri muHarare chete haatarisi zvokuitika kwezvinhu kumaruwa, nokuti iye unomirira kupuwa information nevariko kumaruwa. Saka basa guru riri kuitwa kumaruwa. Mavhiri makuru eministri yedu yeland agriculture, water and rural resettlement ari kumaruwa, hasi kuHarare.